Muna jumbo pa msasa. Msasa. Michael McGee, Michael Max, like that Issa.
You're a genius, baby.
Takango zvarwa tine my dreams like that. Takango kura zvisiri is like that. Tisu taidzingirwa fees mu class. Hama dzaitiseka whenever they would visit us. Taka mapinda ma streets are hot. Dreama G's akambopinda mu prison dark. Ghetto rakandipa reason dark. That's the reason why me never sees like that. Saka ndichashevedzera ndiri kumakomoyo kuti mwari mundinzwewo. Mweya yemadzinza iribvewo. Oh, oh Lord. Mashoko andodutsira ari kubva mumongo. Chivhura inzira Jesu. Muti njengese mumafeso. Genani, ndava kudawo zviri nani. Ndava kudawo zviri nani. Genani, genani, ndava kudawo zviri nani. Ndava kudawo zvinyowani.
Ndakura munhamo mujango. My problems nepoverty zvakasangana kunge gango. Taichikora kutenward mukakebe ngemapango. Tisina kana property to mapoto chete kango. Blazi yangu madzo ichiri kupenga na shango. Pataimhanya pa next door kunona Mr. Tina Rambo. Tanga sina TV, I was still too young to understand that chinonzi nhamo. Now I'm grown up, I understand zvakasvitsa pano. Family comes first, boys, iyoyo effect. Chero pazvaiwo masei taingosimbisana chete. Vanangu zvichaita chete. Ndokutende mama mna matenyu yakashita pano. I was raised well, that's why I'm debated dombo kana my drugs. I'm a rapper, not a gangster, undi uone ne my thugs. Vazhinji wonder how I'm so creative in the stool. Zvingori obvious, funza vatikapinda nava school.
Yeah, Genani, Genani. Ndava kudawo zviri nani. Ndava kudawo zviri nani. Ndava kudawo zviri nani. Ndava kudawo zvinyowani. Nyowani.
Nipinzewo Genani. Nipinzewo Genani.